Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 4 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviuru zvevanhu zvinoungana mubhuku rekwahumanikwa kubhohera pamusha pemushakabvu vaMorgan Tsvangirai zvichirangarira mabasa avakaita. Hurumende inoti zvikoro zvakawanda pane zvakakanganiswa nedutu mupengo cyclone idai kuManicaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe nemusi wechipiri svondo rinouya. Asi rimwe sangano revarayiridzi repituz rinoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa zvikoro izvozvo zvisati zvavhurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zviuru zvevanhu zvaungana nhasi mubhuku rekwahumanikwa kubhohera pamusha pevaive mutungamiri webato rinopikisa mushakabvu vaMorgan Tsvangirai zvichirangarira mabasa akaitwa nevaitungamira bato reMDC ava. Vaungana ava vanosanganisira vemhuri yavatsvangirai, vatsigiri vebato reMDC, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe pamwe nevamwe vemapoka akazvimirira kusanganisirawo vaive munyore mukuru wesangano revashandi reZCTU waWellington Chibebe. Hurumende inonzi yakabatsirawo nekugadzira mugwagwa unoenda pamusha pavatsvangirai pamwe nekuwanisa chikafu chadyiwa pagungano iri. Vachitaurawo pagungano iri mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi varumbidza mabasa akaitwa nemushakabvu vachitiwo ndo vakave musimboti wekuumba bato rinopikisa reMDC. Vachamisa vataurawo pamusoro peurongwa hwekuti vange vachiita nhaurirano dzinounza kugarisana munyika ivo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vachaita zvose zvekuti vaMnangagwa vapinde munhaurirano. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume.
Kurangarirwa kwavatsvangirai kwafamba zvakanaka. Vanhu vauya vanga vakazara vakati tekeshe, vakapfeka zvitsvuku, humanikwa yati gashira vachifara. Amai vatsvangirai vanga varipo vakapfekawo hembe dzavo dzehwisiri dzinova idzo tsvuku, vanga vachifara. Makurukota maEU ambassador auya, makurukota emusangano auya, maprovincial chairman standing committee naavo masapota, amatraditional leaders nemapurisa avo vanga varipo vachibetsera musangano wevanhu kurangarira president wedu namai Tsvangirai. Takazoenda kuno anvela matombo acho kunomavhura zvafamba zvakanaka. Dombo ravatsvangirai, dombo ramai Tsvangirai.
Tanzwawo kuti vachamisa vataurawo pagungano iri, zvii zvavataura?
Vachamisa vataura pagungano vafamba nhoroondo navasibanda vakadzidza kuti aiwa kana uchimirira vanhu kurohwa usatya kufa. Namba wakamira pazvido zvevanhu, namba wakamira nevanhu, zhira yekufamba nayo inobva muvanhu. Vakataura kuti musangano weMDC wakasimbira kuvanhu. Vakataura ivo kuti vaMnangagwa kana vasingadi kutaurirana neruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe ruchavadana kuti aiwa henariwo wetiite gungano titaurirane.
Vataurawo vakamirira mhuri yavatsvangirai, zvii zvavataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Vataura vakamirira mhuri yavatsvangirai, vana vacho nemabrothers acho vapavo kutenda nekuya kwaita shinga reMDC, vapavo kutenda neupenyu hwavatsvangirai vakava kutenda kuna Mwari kuti vakwanisa kuita chiitiko ichi parunyararo vachifamba vakadaro.
Ndiani vanga vakamirirawo hurumende?
Vanga vakamirira hurumende hatina kuvaona.
Ko hurumende tinozwawo kuti yabatsirawo mukufambiswa kwebasa ichirerutsawo nerubatsiro rwakasiyana siyana. Zvii zvikuru zvaitwa nehurumende?
Zvikuru zvataona mapurisa auya kuzochengetedza runyararo nekuda nechikafu here, vakontributa nechikafu netumwewo twakadaro daro twavakontributa. Family ndo inganyanya kuziva kuti chii chapinda muhomwe mavo. Isusu tatakakokwa, chatinoziva ndechekuti isu tatransporta vanhu vedu. Event kuungana kwevanhu, munogona kuunganidza chikafu, kuunganidza zvimwe zvese izvi, asi vanhu kana vasina kuuya, aiwa, hazvina kwasinosvika.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare kubhoera neStudio 7. Hurumende inoti zvikoro zvizhinji pazvikoro zvakakanganiswa nedutu mupengo Cyclone Idai matunhu echimanimani nechipinge kumanikaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe zvikoro nechipiri svondo rinouya sezvo zvakagadziriswa. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvikoro zvishoma zvakakanganiswa zvakanyanya zvakaita seChaos Luangwa ndo zvichatamiswa zvichiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Amai Mutsvangwa vanoti basa guru riri kuitwa muzvikoro rinosanganisira kugadziriswa kwezvimbuzi nezvivakwa vachitendawo vemakambani akasiyana-siyana vavanoti vakazvipira mukubatsirana nehurumende mukuona kuti zvikoro izvi zvagadziriswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndipo kuri kushandwa basa hombe rakakurisa zvikuru kwakadhistreika tichinyanya kutarisa nyaya dzemalatrini. Because health is important. Because there is some classes that we are now guard. As I speak right now, there is a lot of work that are required. And there is akufa, and there is uti marod akufambika saka ma tracker kwenye sajini. Paka itwa ma donations. President Idi Munangagwa wakaleza ma CEO ema big companies, corporate companies, the captains of industry, wakauya kuseta, wajinji, wakatora zvikoro. Zvavaka adhosta kuti izvi tinoda kuona kuti hazvibetsera ende vana vadzokera kuchikoro. Sandinokuimbisai ndechekuti basa rashandwa ikoko together government neall development partners and individual companies zvaita kuti zvikoro zvinenge zvichivhurwa. And I can assure you zvikoro zvekuchimanimani zvizhinji unless pane zvikoro zvazvi kutoitwa zvichitochinjwa because pane zvimwe zviri kuitwa relocated. Zvakutooneka kuti aiwa hatingaregeri chiripo pana senge ana Luangwa that being relocated kuna ana Nyanyadzi. Saka asi patinoona kuti apa chikoro chinokontinua aiwa zvikoro zvinenge zvichivhurwa next week.
Topedzisira nokutarisawo ivo vana vechikoro pamwe nevarayiridzi vazhinji vaichemawo kuti vanhu ivava vakatarisana nematambudziko akawanda vamwe vachiona kushaya kwehama dzavo neshamwari dzavo. Vakawanawo here rubatsiro rwecounseling zvokuti vanokwanisa kunge vachivhura zvikoro temwi?
Ndiyo imwe area aya etiri kushanda zvakasimba nemachechi vanodzidzisa vanhu tinonema even maprofessional. So psychosocial support is a very important area and it's a hurumende area yatakaona kuti area yatofanira kutotanga kushanda because pane vana vakatraumatizwa zvakanyanya, mhuri dzakatraumatizwa ende munoziva kuti pachine vanhu vakawanda vachiri missing. Saka munoziva pachine vanhu pedu kuti mhuri izorore kunge yaona kuti hama yedu yakavibva apa asi iye izvozvo unfortunately dambudziko ratasvikirwa naro recycling hazvisi kugoneka izvozvo. Saka zvinotova kuti vanhu vari very very traumatized vanoda kubetserwa kuti vagongokumbirirawo kuna Mwari kuti vazviaccepta and to continue living.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare neStudio 7. Tabatawo munyori werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe avanoti chakakosha panyaya iyi hakusi kungovhurwa kwezvikoro sezvo paine zvakawanda kwazvo zvinoda kutanga zvaitwa zvinosanganisira kubatsirwa kwevarayiridzi nevana vechikoro kuti vatambire dambudziko iri.
Ini handisi kutaura zvekunzwa, ndiri kutaura zvandakanoona ndega. Ndakapinda muchipinge, ndakapinda muchimanimani, ndakapinda marusvitu. Kune zvikoro zvine chitsama zvisina matoilet, zvine vana vakafa, zvine varayiridzi vakafa. zvisati zvaitwa social psychological counseling iri proper yekuti vana havazi zvokwadi zvokwadi zvikoro ngazvivhurwe varaidzi vakwana vadzidziswa nezvakaitika vazvinzwisisa ngavazvogere kubasa. Takaita musangano nezuru napermanent secretary maitavera ndikavataurira nemuromo wangu ini kuti hongu mungati zvikoro zvivhurwe asi zivai kuti muri kuvhurira vana nevarairidzi kuenda kunosangana nemitsodzi nemibvunzo yavasingagoni kupindura. Ndotaurira kuti hongu pane zvimwe zvikoro zvinogona kuti ngazvivhurwe nekuti damage yacho idike asi kune zvimwe zvikoro zvakaita sendima hachigoni kuvhurwa comrade. Tikutokireta mamwe maproblems epsychology kuvana nevabereki nevarairidzi nekuti vakawanda vacho havana chavanacho. Dai kunzi vanhu vanoteerera zvakawanda zvikoro zvaifanira kumbosiiwa zvakavharwa votanga vanyatsogadzirisa. Chimwe chiripo kuti ndechekuti takaudza maitabela nezuro kuti kune vavarairidzi vakawanda vari kutotadza kuenda kumabasa nekuti iye zvinezvi vari kustruggla kuti vana vavo vakwanisewo kuenda kuzvikoro. Kwozoita imwe nyaya zvakare vajongai ndoda kutaura pano yekuti kune vana vakawanda vasina kurejesta nekuti time yaitika cyclone ndo time yairejestwa maexams vana ivavo havana kurejesta vanonyora sei bvunzo dzegrade 7 o level kana e level.
Betinozova kuti zvikoro zvakaparadzwa zvamuri kutaura izvi zvichamboendeswa kune dzimwe nzvimbo yatingati relocation.
Relocation yacho iri kuitwa haiti zvibharuma zvinofuridzwa zvonodonhira. Vana vane vabereki vana vasikana vasingagoni kungonzikwira rori iende munodzidzawo maconcerns nemasocial values zvinhu zvinofanira kutanga zvaongororwa nekuti haungangoti vana nhasi ibvai apa endai apo ibvai apo endai apo hadzisi mombera dzinongotinwa. Vanhu vane vana vavanotogara navo vakawanda vakashakirwa nevabereki vanenge vachienda kuzvikorozvo vachinogara pai malogistics iwayo haana kugadzirwa.
Vanga vari munyori werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano eInternational Federation of Red Cross neRed Crescent Societies anoti chirwere cheEbola muDemocratic Republic of Congo chiri kuwedzera uye chauraya vanhu vanodarika chiuru. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati kubatana kwakasimba kweAmerica neRussia kunogona kuunza kugarisana kwakanaka kwevanhu mupasi rose. Yasvika nguye kuti tichienda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reAfrican Union riri kuAddis Ababa. Amai Wayne Musabayana. Amai Musabayana vanga vari kukokera musangano wanga uine vatapi venhau vanobva pasi rose kusanganisira Zimbabwe, avo vanga vari kuzeya nhunha uyezve vachipembera zuva revatapi venhau Press Freedom Day iro rakapembererwa nezuro. Tinokuchingamidza ine mufaro Amai Musabayana, mungatitsananguriro kuti takatarisa mabasa ari kuitwa nevatori venhau vechidzimai, zvii zvamanga makavarongera pamusangano wenyu?
Madzimai pano sekuona kwangu vakawanda, kwaita huwandu hwevanhu vanosvika 2000 vauya, vanosanganisira ipo vatapi venhau vanobva kudzihurumende nevakadarodaro vanoshandisa zvemicheni minyowani yekutapanura nhau. Maonero angu ndaona sekunge zvinoita kunge zvakada kuenzana, asi handingati hangu ndiri kunyanya kuzivisisa nekuti mafigures acho asati anyatsoburitswa. But chimwe chatakaita ndechekuedza kuona kuti mumamiting ese akaitwaya, ndinodaira pamazuva matatu apfuura iwaya ya takaita mamiting anodarika 30 makumi matatu, ndichipindamo ndichitarisa vanhu vakanga varimo zvaiita sekunge madzimai vari kufamba zvakanaka, vasiri kunyanya kuita vashoma. Chimwezve chatakaona ndechekuti madzimai anga ari pano anga asiri kungoya kuzoteerera bedzi, vaive madzimai vekutoti ndo vaitoronga sangano racho. Ini ndiri umwe wavo vanhu vakaronga sangano irori rakaunza vanhu kubva kunyika dzese idzodzo. So kwaive nevaive vaironga masangano, vaironga sangano, poita vaya vanotaura pamberi pesangano vachitungamirira urongwa hwesangano racho madzimai anga akawandazve. Madzimai aiita basa rekutapa nhau akanga akawanda kumusha, takatoonawo vakawanda madzimai vechidiki, vasikana, vaimhanya-mhanya zvikuru vachiita basa ravo. So ndinoona sekunge kuti tichitarisa pagungano iro riri madzimai akanga ari pane chinhano chinenge chiri nani, asi hatifaniri kukanganwa kuti handizvo zvakaitika kwese kwese. Tinonyanya kuona kuti kana mabasa akuita kungane mukurumbira mbichana, varume vanoti wandei kudarika madzimai. So iyoyo inyaya yakatotaurwa zvekare. Saka ngati nomwe musangano waitaura nenyaya yekuti madzimai ari mumidia vatapi venhau vechidzimai, matambudziko avanosangana nawo akasiyana neanoonekwa nevarume ndeapi, uyezve matambudziko anogona kuvadzividza kuti vaite basa ravo mune mazvo ndeapi. Saka zvese izvozvi zvinhu zvakatariswa. Vachitarisazve imwe session yakanga ichitaura kushushikana kunoitwa madzimai anoshanda mukutapa nhau, kuti zviri unique zvinovanetsa ndezvipi. Zvakabuda mumasangano iwayo hazvisati zvazvo zvanyorwa pasi, asi iko zvino kupera kwemusangano uno kuchachiverengwa manje kuti pakati pakataurwa zvakati zvikawiriranwa zvakati. Saka tinenge tichizoziva kuti outcome yacho ndeyei. Zvinhu zvese izvozvi zvitinenge tichizozviburitsa pamaplatform edu akaita semawebsite saiyo social media yandambotaura, kuti vanhu vese vachigona kuona kuti sangano riya rakadaidza vanhu vese ndizvo zvarakabvumirana izvi.
Vangani vamakakoka kuchiitwe ichi uyezve changa chiriko kwemazuva mangani?
Vatakakoka vaidarika 2000 uye zveva vakanyora tsamba vachiti tinotambira kuti tiri kuuya ku chiitiko ichi ivavo zvakare 2000 saka changa chiri chiitiko chihombe hombe chakaitwa kubva musi wekutanga wa May unoyu chichiitirwa kunonzi kuUnited Nations Economic Commission for Africa imo muno muAddis Ababa then kubva musi wa 2 kusvika 3 May changa chichiitirwa pano pamuzvinda mukuru weAfrica unonzi African Union.
Mombo tipawo mazwi amungati munawo imi muchipawo vamwe vasina kukwanisa kuya kuchiitiko chenyu vanoita mabasa iwayo ekutora nawo.
Zvandingada kutaura kune vanhu vanoshanda mubasa remedia iri ndevekuti basa ravo ibasa rakakosha. Vatauri vese vakuru vataura pamusangano uno vanga vachingokurudzira ipapo pekuti vatapi venhau vanofanira kuita basa ravo. Vakasununguka. Vatapi venhau vanokosha. Vanonziya inonzi fourth estate kana tichitaura nechirungu. Zvinoreva izvo kuti nyika yese inotodaira kutambira kuti pasina vatapi venhau kugara kwacho kungatonetsa nekuti vanhu vanoda kuziva zvinoitika. Vanhu havadi kuziva matambudziko bedzi. Vanhu vanoda kuziva zvakanaka zviri kuitika munharaunda dzavo, munyika mavo, muregion mavo, muAfrica. Nezviri kuitikawo kune dzimwe nyika pasina vatapi venhau kufamba kweruzivo kunotinetsei munhu wega wega anenge achingoti paari ari kuedza kuita chinhu nyamba chinhu chiya chakazoitwa neumwe munhu saka vatapi venhau vanobatsira kuti mashoko ese iwayo afambe nyika igone kubudirira pasina kunyanya kupokana kana kushaya ruzivo rwakawanda shoko riri kubva kuno nderekuti vatapi venhau rambai muchiita basa munodikama Africa yataura kudaro veUNESCO vataura kudaro uye zvesangano rinoranga richiedza kunatsiridza pavanenge vachishupika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Wayne Musabayana avo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reAfrican Union kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu cheOur Lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nedare remakurukota nemusi wechipiri rekupasisa kuvandudzwa kwemutemo weGuardianship of Minors Act wa2014 kuti ungo uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva. Mutemo mutsva unenge wave kupa kodzero dzakaenzana kuvabereki vose baba namai pakuchengetwa kwevana. Mutemo uripo pari zvino unopa kodzero kunana amai kana pakanga muchato wagurwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume Svinurai vaTemba Nzounhenda. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaNzounhenda.
Mufaro wangu kuve vachirongwa ndichikuchingamidza iwo vakandemiri ndichichingamidza vateereri vose veStudio 7 pasi rose.
VaNzounhenda, tiri kuona matanho akapasiswa nedare remakurukota necabinet nemusi wechipiri. Imiwo sevanhurume munotambira sei urongwa hutsvawo?
Ndinotenda vakandemiri, regai ndisati ndataura kuti tinotambira sei. Maybe vateereri vangangoda kuziva kuti seva iyi yatiri kutaura nezvayo iri kubva papi. Seva iri kubva pakuti mutemo waita recognize kuti madha ndivo vanonzi primary caregiver kumwana. Naizvozvo kuvana vese maminors kazhinji zhinji 80-90% of the times you would find kuti kana vabereki vachinge vasiyana mwana ainzi aende naamai because ndo primary caregiver. Zvekuti baba waitozofanira kuenda through a lot of struggle to try and prove kuti no, I'm a better caregiver than the mother kuti vati ndiwane nangire custody. Apart from that, I would not simply go kukoti ndono tara kuti ndoda kuchengeta vana vangu ndonzi handi baba vacho vatei ndinofanira kuprova kuti amai is an unfit caregiver or is an unsuitable caregiver whereas mukadzi did not need to prove anything kuti awane custody yevana. That's where the discrimination and the favor seemed to stem from panyaya yemutemo. Now cabinet yapasisa ma principles anoita kuti pave nekuenzaniswa varida kuedza kualaina mutemo iwoyo neconstitution yavepo iko zvinezvi yekuti kunzi baba zvirevo kuti automatically you are not a suitable caregiver or you are not a suitable custodian kuti amaya zvirevo kuti automatically you are a suitable and fit caregiver. Varume vazhinji tanga tave nhapwa ugoona zvekuti kutorwa kwaitwa vana nana amai kana kuti nehama dzemukadzi kana paita mubereki afa anove amai kwanga kusingaitirwi nhau yekuti vaida mwana steredi kazhinji kacho kwaiitirwa nyaya yekuti vanoda kuzofikisa futi mubereki baba ava nekuclaima maintenance nekuti varambe vachiwana zvekuchengetwa zvekudya zvechi vachichengetwa nababa vaya vari kwavari asi baba vasina access kumwana wavo.
Vamwewo vari kutaurawo vanzonhenda vari kutaurawo kuti kazhinji vana nguva zhinji vanenge vaina namai zvichireva kuti kana makamazotora mumwe mudzimai dzimwe nguva anogona kusachengeta mwana uyu zvakanaka zvamunotarisira nguva yamunee musipo panogadziriswa sei.
Ndinoona sekuti iyo yangove negative stereotype yekuti vana baba vese vanenge vasipo. Tikatora for example situation yeZimbabwe. Situation yeZimbabwe unotoona kuti vana amai vakawanda ndovari kuendawana mabasa ana baba vachiswera pahamba. Tikatora the situation the world over, the issue yeempowerment yevakadzi yaitawo kuti vakadzi vazhinji vange vari kumabasa, they are now empowered. And now izvozvo I think it's neither here nor there kuti titaura kuti baba spends time away and amai is always there.
Pane panoti baba naamai vemwana vanoshaya, hama dzamungafungidzawa dzingafanira kusara nemwana ndedzipi?
Chakakosha hachisi chekuti ndiani, chakakosha ndechekuti between the maternal relatives and the paternal relatives vekwa baba nevekwa amai panofanirwa kuva nekuwirirana. Mutemo kudhara waiti mwana ndewekwa baba, handiti saka kureva kuti automatically hama dzekwa baba dzinoexpecta kuti vana ndevedu, but tozoshaya vamwe vanhu vanoita come forth kuti ndoda kuchengeta vanava. Hapana chakamboipa mufunge kuti hama dzaamai dzitore vana ivavo dzoti vedu ngatibatsiranei kuchengeta awana ichi tichiita kuti vana vakure.
Aiwa tinotenda zvikuru anzo nhenda.
Aiwa ndinotenda neniwo ndichingoti hurumende ngaiende estate further takugadzirisa inyatsoita mutemo uyu kuti unangane neconstitution kwete kuti zvingove zvinhu zvatinotaura chete kana tasangana mukabhineti pasina yatinotiya muchirungu implementation.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarume svinurai Vukani Madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Kabvu Oliver Mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zviuru zvevanhu zvinoungana pamusha wavamogen tsvangirai mubhuku rekwahumani kwakubhohera zvichirangarira vaive mutungamiri weMDC pamabasa avakaita. Hurumende inoti zvikoro zvakawanda pane zvakakanganiswa necycloni Idai kumanikaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe zvikoro nemusi wechipiri svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi toimba kuti tichange tiinesu tiri nemi zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ukhulume lokhu lamhlanje embuthanweni wokukhumbula waye ngumkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera.
Namapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade ukuthi mangaza ukuthi singaba kwenze njani.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party.
Ekuzile ukuthi akhona kubonkulumane ngale emindaweni ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nezithathe ezidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacansini.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba kanye lokunye sizalithulela khona khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Inkulungwane zabantu zibuthene eBuhera ekhaya lomuyi owayengumkhokheli webandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka odluleyo zimkhumbula. Osekhokhela ibandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa esethula amazwi akhe uthe umkhokheli webandla uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ke sizwe amazwi akhe.
Dalo kuphakathi pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo zimwe zese zavari kuita nevamwa kutamba pada. Go away forward. Dialogue is the only answer. But akati munangagwa ukaramba une musikanzwa wakusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro remutemo. Tochiragidza kuti masimba tinawo. Ndava mhomho tisinayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsana gaka ku constitutional court. Munozvizwei. Akangomugagadzwa. Zvinozikanwa izvozvo. Akagadzwa neConcord kwete nemi. Chiza mama chiza. Gukula. Saka isakati dambudziko endora takufana kudila naro. Kudila naro kuti zviite sei. Kuti muno atsvangira tichikurangarirai nhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nemareforms. Ndozvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera vakaita. Apo hatidududzwa chibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe kwaita humwe. Ambe
lo lawuke ngamazwi omkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awethule lamhlanje eBuhera ngesikhathi sesikhumbuzo sikamuyi owayekhokhela ibandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhenya kenye.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Sixoxe lo mfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okwenzakalayo.
Yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona kanti njalo sabona abantwana kuvike zedlule abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva bengena ama night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalengaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu ngasoze mina ke ngiwaqambe lawo mabhawa okwabonakala khona abantwana abantu kabakho happy abantu kabajabulanga kanti njalo emalokishini into common sesijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngabe le mindaweni ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithathe izidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacansini okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo kuyabangathatha imikhuhlane bathelelane imikhuhlane lento eziningi ezinjalo kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali abantwana bathola izimali kodwa bengekula responsibility so abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzela khona amavuzu party izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho ngoba kuyabulala immorality kuziphatha kwabantu kuphinde njalo kuyamemethekisa le mikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imisebenzi le engalunganga iqhubekele phambili abafana labamakhombi lokunye okunjalo izaphathisa na
kakhulu futhi sikhangele ukuthi lezakhamizi naye wonke umuntu ancedise yale lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana lomuntu oqhubela umuntu i-chef othengisela umuntu i-chef yokuthi azivulale. So leyo muntu kumele abotshwe sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona abantu abaresponsible ku-society bazancedisana lamapholisa. Sikhangela ukuthi kube le mphumela ezancedisa kakhulu yonaleyizinto intelaziki yonaleyo kukuthi kuvamile ukuthi kunje so njengoba kungumgqibelo wokubila izikolo zivulwa phela abantwana sebedakiwe besezinto ezinjalo. So ke sikhangela ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisa ukuphathisa ngesikhona lamapholisa ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona. Angeke sivume ukuthi ibulawayo aphenduke iSodoma leGomora.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Phakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala eIndia edolobheni leMumbai. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ilizwe leIndia lilizwe elinjani nxa ukhangele abantu bakhona, ngabantu abayamukela abantu abavela kwamanye amazwe na?
Hayi, abantu bakhona cha abayamukeli abantu, especially abantu abamnyama. Mhlawumbe they might accept white people in other races, but abantu abamnyama cha abamukeli nje kahle. Especially ubona nje ma usesitimeleni or in public transport, ma ikuthi especially esitimeleni kune-2-seater ne-3-seater, ungahlala ku-3-seater wena ungumuntu omnyama oqalileyo ukuhlala, akula muntu ozohlala phansi kwakho. So abantu abamnyama vele hayi noma by mistake nje umphinde umuntu olindiya so uyazibamba on the arm ukuthi abone ukuthi mhlawumbe akusalela ngapenda yini eminyama la hayi abamukeli abantu
kanti pho njengoba bekhona abanye ama-India abamsundu njengathi babaphatha njani bona labo ba
kakhulu bayathola kulabantu abamnyama abangama-Indians abalenwele ezinjengezethu and masikhangela i-history thola ukuthi abantu laba baphuma e-Africa kahle kahle but basically singathi bangama-Indian cause kudala befikela e-India so many years I think it's hundreds of years back but they are still being maltreated they are so isolated kunzima ukuthi umuntu omnyama olindiya athole umsebenzi ongcono
ukudla ke kunjani ukudla kwakhona sizwa abanye besithi kugcwele ibilebile liqiniso yini
khona ukudla kwabo kugcwele ibilebile kodwa thina esingalijwayelanga sinama-choice ukuthi silidlelelo bilebile or singalisho ngoba ukudla okutholakala la e-India kuyatholakala njalo e-Africa so kukithi ukuthi sidlelelo bilebile noma cha kahle kahle inkinga kuyabe kungama-spices achiyechiyeneyo agcina esesilimaza esisini thina esingajwayelanga ukudla ama-spices
impilo yakhona injani bakhona abahamba endaweni ezinjengama-night club kunathwa kubhenywa kukhona yini okunjalo
yebo kukhona noma ngingakaze ngiku-experience kodwa kukhona especially abantu abamnyama abahlala elizweni lase-India banokuthi banawabo ama-night club babhema into zabo for instance like abantu abe-Africa angazi ukuthi bathola njani ukuthi babheme izidakamizwa ezibuya e-Africa and kunama-night club futhi amaNdiya angavumeli abantu abamnyama kodwa kuyatholakala ukuthi amanye ayavumela abantu abamnyama kodwa hayi wonke kuyabhenywa kuyanathwa kakhulu kuyalinyazwana ya yabulawana kakhulu ngezinye izikhathi uthola kuthiwa kulo muntu omnyama otholakele enjanjini and mave efile ma sebesenza i-postmortem bathola ukuthi egazini lakhe ubegcwele izidakamizwa ezijiyejiyeneyo
manje abansundu bona baningi yini kumbe vele ngenxa yophatho olukhona basuka bebe balutshwane
cha bona baningi kakhulu baningi ngoba kulamanye amazwe anama-committees for instance sithi especially ama-Nigerians balama-representatives abo from the embassy bayenza ama-committee okuthi ma kunempatho enjaninjani they report to their committees at a higher level then those committees they actually go to the police and attend to the cases ababe bereporte wona if it was something unfairly done then sekulungisiswa kodwa ma ubuya elizweni elingela ama-committees anjalo kuba nzima kakhulu ngoba uyabe ungela muntu ozokurepresenta in such crisis
hayi kuyezwakala siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe sikufisela impilo enhle khona ngapho kwele India
hayi ngiyabonga lamba bakanda
hayi sibongile Loge ngunkosazana nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala kwele India besixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba eseMumbai khona le eIndia Njengoba sike salethulela udaba lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obesebuhera lamhlanje bekhumbula ke umnumzana Morgan Tsvangirai sibe lethuba lokuxoxa lesinye isiphathamandla sebandla le-MDC ke sizwe ingxoxo esibela
besikhonale kumenyeka ngisababa uTsvangirai kuhambe kuhle kakhulu sike kuseni abanye balele khona abantu babuye ngokuningi beze kukhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai
umsebenzi ube muhle kakhulu. Abantu kade bebaningi, i-leadership ibe yonke, abakhokheli abaphezulu kujabulise kakhulu, kanye lefamily. Esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi lamapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu, kade kumangaza ukuthi ngaba kwenze njani, ngoba kungokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula iqhawe sibone lamapolisa akho aseZimbabwe siba khona. Kodwa kube kuhle kakhulu, umsebenzi ube muhle. Ukhulumile ubaba uMsebenzi Chamisa onguye umkhokheli we-MDC, upresident wabantu, ukhulume kahle sibili, yena kwakhuluma lezika ekade zikhona, abavakashi kade bekhona, lo mngani wakhe obekhona waseZambia laye ukhulume kuhle kakhulu, ebebe bonke kakhulu kwezama-union ababemela abantu, bakhulumela abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo. Engakusho ukuthi ubaba uThwanirayo ube yindoda, xa usizwa abantu sebekhuluma ugcine uzibuze ukuthi kathi ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone, ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo, indoda mpela ibiyindoda yabantu.
Bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu, njengoba sasizwe imuli yakoTsangirai sithi abantu bengagqoki impahla zebandla?
Ngithe nxa ngifika okwimazi lezi sike sigqokile impahla zebandla. Ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyi-red, abantu begqokile. Okwimazi le ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula. Okuyimazileyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu, okubonisa ukuthi bona abantu azange bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki, ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu, so kade begqokile kakhulu, kukuhle kakhulu.
Bebekhona yini abebandla lezanu PF?
Abebandla lezanu PF kade bengekho, sibe sicabangela ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO, kodwa zange befike. But engikunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima, ngoba abantu ekade bedanile, ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi uyakhuluma wathi hayi asilola ngale rally namhlanje, sizekhumbula iqhawe lamaqhawe. Wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane, abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo, sikhanuka ukubana sizwe isipithi sakho enela kanye. Bawakhuluma, so kade bengekho, embona ukuthi kona mbonani sincede kakhulu ukuthi bangabi khona, ngoba abantu bazondile kakhulu nge-economy ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle.
Sizwa kuthiwa umama kaTsvangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa, liqiniso yini?
Akuselona iqiniso, ngoba mina lami ngomunye kade ngihleli kustage, yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa, wamuhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami seceleni, ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshela enhliziyweni ukuthi ashem bakhumbula iqhawe, kube kuhle kakhulu. Ngoba ngemva kwalokho sihambile sasafika emathuneni, sifeme emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTsvangirai, lapho upresident ofike wahlala la efuthi, wazohlala lefamily, sahlala khona basaba ngabantu abadlayo sisidla. Akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulume ngayo kakhulu, mina ngizibonele ngamehlo ami bedumelene. Emnganga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni.
Alo-ke ngumnumzana Solani Moyo, uyazakala ngegama lokuthi nje emnyama, umgcinisihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland North, ebesixoxa laye ecingweni eseBuhera.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampala fo.
izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo ngesikhathi zibhekane lendlala. Kukanti kolunye udaba luphathelane lezemaphandleni, inkomo sezicuba ngoba amadlelo esechabalala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo, njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantwababo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko amayunifomu selithiye iningi labazali litshaywa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni eBedbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa, iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube owemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isikolo zethu zifuna imali esandleni lapho isikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele ubuzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi, asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni. Manje vele kasilayo nimali leya, ngiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni, kuthiwe obuye ngelayo uyaxotshwa. Manje hayi, asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha lendlala vele azange sike sivuthise ngitsho. Vele kasitholanga ngitsholo nijodo kasidla.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala uform 4 lonyaka, ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye lengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima unye umangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa eGwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo leyo, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amazawa awasekho. Lo nyaka vela sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana, ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku lawa akhwelile, ibhuku elilodwa lapha ekhaya silithenga nge-$2.32, i-ballpoint ibiza idola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane uthi sebehlalele evalweni besesabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekuthe basusa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azila manzi, azila kudla. Sekusethi lonyaka vele mbulikazane ukuthi kufike nje ugasi ziphila, hhayi sabe sesihlize sahlinza ngoba heyi le mapulazini khona lapho kumele ziyekudla khona, eyi amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khona le sithembe khona kubo-costorage khona ngayo. Sibevala amanzi, umuntu uyazi ukuthi le nkomo khona le kumele siyafika nje umhlaka kusafikiwa naleyi weekend laleyi, kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hayi ayikuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbo ovela kurhulumente lonyaka osekuthe iningi lihlaseleyo indlala embi.
Kunzima la ngapha ekhaya, indlala la ihlasele abantu bayalamba, akula bayolokhu. Uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari kuzekela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla, kuthiwa amabizo ye amayalahleka, bhalisani kutsha, asazi komeke kumbe bazabe uyathola yini. Esingasakwazi ukuthi kuyini okuthatha indawo ukuthi ukuthi soke lezifuyo zethu hhayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu enjelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Yona esiyibonayo kufanele abantu bayikhulise indlela, bahambe bayekhuluma khonale ndleleni. Siyayibonile imoya yonke lezulu elinganiki. Izulu leli ayisikuthi kalikho, likhona kodwa kungakhulunywa lendleleni batshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze liwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi le afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, nezinyoka ezisegangeni azifana zincitshwe ngendaba yethu. Indlela elifanele iyekhulunyiswa badala bami, ayisingaza kethi liswele loba kungathiwa i-climate change leyo, kasingaza kethi liswele izulu lokuphila kuloneli iZimbabwe le.
Ingcwethi kwezenkomo ugatha lukahulumende olwe-Livestock Production and Development ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye, bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngeke senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC. Sihlaziya udaba lokuthi ibandla leli selinqume ukuthi esinye isikhundla somsekeli ngamkhokheli walo kube ngowesifazana, i-female vice president.
Kunesisimo sokuthi umama vele sijaza esivotile omnye umama 300%. So ngezizathu zokezi zokuthi nxa kuwukuthi omama bafakwa bodwa yini kufike ngoba kuzaphuma umama oyi-1 khonapho. Vele konke ubaba ngikhulumi ngabo ngoba bayibababo ugqala ukungayivu ungavoti. Bangayenga abantu bethi hayi sizavota laphana kodwa nxa iphawu isikhona vele abakwenza. So yibo ama-conflict number 1 kubesokubuya kwabanye umama.
Khona ukuthi abesifazana begcinelwe lezi zikhundla kuthiwe lesi esokusekela ngesikamama kumbe ephalamende ukuthi kuthiwe le ikota ngeyabomama, linyathelo elihle yini kumbe kuyabe kutshengisa ukuthi abesifazana banyeke bazithola lezi zikhundla ngokuthandwa ngabantu?
Into ekhona ukuthi angiyaboni ukuthi lathi kwesinye isikhathi singomama vele asithandani. So ngafica ukuthi xa usokuvotwa khonaphana omama abaningi abamvoteli umuntu ongumama aze ayevotela ngobobaba.
Khona ukuthi abesifazana labo abavotelani akusukeli phansi khonapho nxa bekhuliswa ngabobaba ukuthi bafundisa ukuthi ubaba nguye ongakhokhela ukuthi abazenzisi.
Obaba bakwenza bekwenzisa ukuthi sokuyukuthi omama vele sokule bhokisi labo vota. Kodwa nje sekuyukuthi kuhlangene omama labobaba kukalitshwana. Kuyabe kuqala ukuthi sikile konke bathi konke bathi ci emuntwini ongumama kulo muntu ongubaba okukhona.
Bona kufika isikhathi sokuthi owesifazana lo wesilisa bencintisane bonke nje kulalelwa ingqondo yabo, hhayi ukuthi lo ngowesifazana mbe ngowesilisa.
Kungenzakala xa kuyukuthi sikulili phithuba lokuthi likhankase ngendlela eqondile, kuyenzakala. Kodwa uyakwazi ukuthi vele kuya ngesikhathi esinje yonalo yabe vele ledisa lakhe eyalifunayo. So ukuthi singatshintsha ngoba umuntu ukuthi owuvotele umama sithi nxa amabhokisi ehlangene kufika kube nzima. Ngibone ngathi kube kuhle kakhulu ukuthi ongawuzifake kodwa ngoba wonke umuntu uzabe econcentrate ekudingeni umama abe sengena lapha lapho kuyabe kuyimeni khona.
Sesikhangela lona ibandla lakho le-MDC ungathi liyananza kakhulu amalungelo abesifazana njalo kulamathuba yini ukuthi labo bephathe izikhundla eziqakathekileyo?
Ikakhulu kuyakunanza lokhu ngoba kunje omama abangaki baningi omama bakho abancintisa abafuli kunjeka. Ibandla liyakusekela lokho li-50-50 ayikhona lekota i-50-50. Kodwa njengokhona ukuthi kuyabe kulezinto ezifisayo ezenza ukuthi omama bangacele zingasaphumanga. Uma umama angangena sithi angene kwi-Secretary General mbu-deputy angene lomuntu ongubaba uzafika ukuthi obaba futhi bayebale balazi indlela zokwenza ukuthi bavotele kulathi abangumama ngoba kwesinye isikhathi niyabungalayo le mali yokuthi ikhampeni yasihambe ngendlela eqondileyo ucine ubaba lwane kusele sekwenzeni.
Kuhulumende lakwamanye amabandla ungathi lakho omama bakhanya bayazithola izikhundla?
Ye, ngiyakhangela sikile bayazithola. Nale into yekota umama yanceda kakhulu ngoba vele babe bengalayo indlela yokuthi omama bangabasekeli.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga Sithandekile. Igama ngu-Chris Gande, Lilala.